Hello Zimbabwe, welcome to Live Talk, The Connection, a platform where we discuss issues affecting young people. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. I am your host, Jaboka Ncube. Today we are discussing economic challenges faced by Zimbabwean youth. This comes at a time when there is a general trend of young men getting involved in sex work with older women and or into sexual relationships for making a living. Economic problems are cited as the main driving factor, but moral decadence has also been attributed to this trend. But first, a look at what's happening elsewhere. Senegalese opposition candidate Bassirou Diomaye Faye on Monday won the nation's presidential race after his main rival, Amadou Ba, the leader of the governing coalition, reached out to concede. Africa 45 managing editor Vincent Makori has more.
Early signs from Senegal's presidential vote on Sunday put opposition leader Bassirou Diomaye Faye ahead, drawing his supporters to Dakar streets to celebrate. Millions took part in a peaceful day of voting to elect Senegal's fifth president. It followed 3 years of unprecedented political turbulence that sparked violent anti-government protests and buoyed support for the opposition. Many people are already celebrating. At least five of the nearly 20 candidates in the race have congratulated Faye as results are slowly trickling in. Voters decided on who will replace the outgoing president Macky Sall, who is stepping down after a second term marred by unrest in one of West Africa's more stable democracies. The incumbent was not on the ballot for the first time in Senegal's history. Vincent Makori, VOA News, Washington.
Russian pro-government media are ignoring the Islamic State group's claim of responsibility for the deadly attack last Friday at a Moscow concert hall, instead focusing on unsubstantiated allegations that the mass killing was linked to Ukraine. Elizabeth Shenef narrates this report from the VOA Moscow Beirut.
As rescue crews continued the search for the missing Monday, pro-Kremlin media ignored reports that the Islamic State group was responsible for the attack. The director of the propaganda channel RT claims on social media that the Islamic State group's claim of responsibility is false. At the same time, an editorial on the state-run RIA Novosti says, quote, "The Kyiv Caliphate is launching a campaign of terror against Russia," unquote. Russian authorities have shown several men whom President Vladimir Putin himself alleges were caught trying to flee to Ukraine. Analysts have cast doubts on the allegation.
The border with Ukraine is fundamentally a front line. There are no crossing points from Bryansk region into Ukraine. The border has been thoroughly militarized. There is very heavy presence of the Russian armed forces and the FSB.
Ukrainian President Volodymyr Zelensky has dismissed Putin's claim of Ukrainian involvement. In blaming Kyiv for the attack, the Russian media deny that Islamist extremists have a military objective in Russia. Some observers disagree.
The Islamic State considers Russia one of its main enemies, along with the United States and Iran, due to the wars that ISIS considers holy. Russia was in Afghanistan. It is in Syria alongside Bashar al-Assad until today, and the wars against the Muslims in the Caucasus.
Others say the attack will help the Kremlin justify arguments for carrying out a new mobilization and buildup of its forces, which are under pressure after 2 years of full-scale war. With more than 130 dead, the attack on March 22nd goes down as one of the bloodiest in the Russian Federation's recent history. Some now worry the Kremlin will use it as an excuse for Moscow to step up its assault on Ukraine. For the VOA Moscow Bureau, Elizabeth Chernev, VOA News.
Before we move back to our topic for the day, a look at the disaster that befell some drivers and travelers in Maryland here in the USA this morning. The Francis Scott Key Bridge fell into the waters of the Patapsco River after a Singapore-flagged container ship named Dali collided with a support column around 5:30 UTC, 1:30 a.m. local time Tuesday. And back to Zimbabwe, the nomination court for the Mount Pleasant and Harare East parliamentary by-elections scheduled for next month are set in Harare today. These seats fell vacant after Fazai Mahere and Rusty Markham resigned from parliament. George Mashabale, ZANU-PF candidate for Mount Pleasant constituency, says he is confident of winning the seat.
Process iri kufamba zvakanaka at the moment. My candidate ari kusubmit kuti tikwikwidze padate reelection. But however, inini as MP we Mount Pleasant Constitution, I'm ready to deliver. But however, as an MP, basa rangu hombe inini am a legislator. Basa rangu ndiri kugadzira mutemo yekuti nyika ifambe. But I'll be forced to go down to Basa, Prima Councillors, kuti nikedi fambe zvakanaka. Basa Prima Councillor, ndere kumeka sure kuti as an urban, tine setup, yatine expecta, standard setup, as an urban setup, we need mvura, we need magets. That's normal, we need accommodation, right? So, because I have no choice, I have to divert again to make sure the service delivery are done properly, to make sure my roads are okay, to make sure not going to mvura.
That was George Mashabale, ZANU-PF candidate for Mount Pleasant constituency. Speaking to Studio 7 at the nomination court, Harare East candidate David Chitimbe of Changu Chimuti Chakapinda Chapinda or Quad C also said he is ready for the by-election.
This time around, I'm here to wrestle that seat. Yakatizwa namakam. But Jesus, as Quad C, will make sure everyone will benefit from that constituency. And it is our duty to the constituency, even a decent constituency. Kwete zvekuti tinofamba mumapotholes yet tatine opposition yanga iripo for quite a long time ichitoita run out zvinhu zvese. Saka this time I'm promising the youths kuti tiri kubatana and I'm here for them. So we'll make sure that we'll develop that constituency. And I'll work with my councillors in the event that I've filed my papers. I'll work with the councillors to also develop that area. That area, you know, it kunewan wakasiana siana with what the security everyone. But they need decent accommodation. Decent accommodation. And I'm sure we'll do that. We'll do that as Quad C. Changu Chimuti, Chakapinda, Chapinda. We don't have anything to do with that squabbles, Zekunana, CCCC, but Yangu Changu Chimuti, Chakapinda, Chapinda is the party for the people. So, Harare East, get ready. Get ready, Harare East. I'm here for you.
That was the Harare East candidate David Chitimbe of Changu Chimuti Chakapinda Chapinda Party speaking to journalists in Harare. Mahere and Markham resigned to show their support for Nelson Chamisa, who abandoned the opposition Citizens Coalition for Change, claiming that it has been hijacked by ZANU-PF. The ruling party is denying these claims. Meanwhile, at least seven people will be fighting for both seats in the forthcoming by-elections. Indications are that the Triple C faction, led by Welshman Ncube Tendai Biti and Lynette Karenyi Kore, won't be fielding candidates. Two independents fielded by the Triple C faction, led by Jameson Timba, will be fighting for the Harare seats. Sengezo Chabangu, the de facto Secretary General of the Welshman Ncube-led Triple C faction, could not be reached for comment as he was not responding to calls on his mobile phone. Please stay tuned as we take a brief break.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
For those that have just joined our show, please note that we are streaming this discussion live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We are also live on YouTube, VOA Zimbabwe. Now back to our topic. We are discussing the economic challenges youth face and the compromises they end up making. This comes at a time when there is a general trend of young men getting involved in sex work with older women and or into sexual relationships for such things as money and other material benefits. Economic challenges are cited as the main driving factor, but moral decadence has also been attributed to this trend. Because of these challenges, some young people end up going through depression, having mental health issues, engaging in social ills, and falling prey to drug abuse. And now to discuss this issue in detail, we are joined on the line by Mr. Tenda Chandengenda, a professional counselor at Life Mend Family Therapy in Harare. Welcome to the show.
Hi, Tabuka. Thank you so much for having me on the show.
Thank you. We'll dive right into it, looking at these challenges. In your line of work, as you interact with young people, what have you seen as the major contributors to the challenges that young people end up facing, things like drugs and all that?
All right. The problem is that the young people are having challenges in finding jobs. You find that someone goes to school, does their A-level, they go to university, and after finishing university, they don't find a job. So besides, staying at home, they start thinking about doing some stuff. Some are involved in selling drugs because that's how they would think that they would make money. So these are some of the challenges that they are facing, and they end up being involved in distributing or selling drugs. And also some of them also go through depression and anxiety, like thinking about their future. How is it going to be like if they cannot fend for themselves, if they're thinking about settling down with someone and they do not have any means of providing for the families that they are supposed to have, like in the future. So this causes a lot of depression, and usually these young people think that maybe taking drugs, because they are misinformed, they think that taking drugs will help them, not to think about a lot of stuff. They think that drugs will numb their feelings and their thoughts. So these are some of the challenges that we are facing here in Zimbabwe. Concerning issues at drugs and the young people that we have. And also some of them are going through some issues at home, like domestic violence. Maybe they don't have any means of, providing for themselves. And so they are facing a lot of challenges at home where they are being, forced, or maybe they are made to, they are accused of being lazy, but actually they are not lazy. They are not just finding the right line of work. So they start, getting depressed, having anxiety, a constant fear and worry about their future. So these are some of the things that are contributing to the high levels of depression. And the other thing is, as Africans, we don't really understand what depression is. I'm sure as Zimbabwe, we've seen a number of cases of people, especially young men, committing suicide. And mostly we are always quick to judge and say it's because they have been dumped by their girlfriend or their wife, and so they committed suicide. We are forgetting that as Africans or Zimbabweans, we don't really understand depression. So sometimes it's depression that's pushing people to commit suicide or do some of these things, and then we start judging them on other means. We really need to understand depression and their causes and issues around mental health issues. Yes.
Thank you. Tuko noti inyaya inenge nyaya yakadzama inoda kuti pange paine kubatira pamwe chete. Through experience yamaita muchishanda nevechidiki muchivabatsira apo nepapo, nde api matano anoda kutorwa kuti vange vachibatsirika panyaya dzese idzi dzamanga muchitsanangura?
Zvakanaka. Inini chandinoona kuti tingabatsira vechidiki is because usually when we do career guidance muchikoro, my parents or guardians usually we are pushing vana towards, and we are not looking at what's on the market currently. So usually we push Lana towards maybe kuti anoita chiremba, anoita a lawyer, anoita mamwe mabasa, tichiri kufunga kuti ndo mabasa epamusoro. Whereas we can actually let our children choose what they really enjoy, what they really want, so that I think that is chikoro. Usually after finishing school, you have this, you know, this push here to see, I can start something of my own. But it's also teaching me from the book to go to the Navajo, the Vasa Shandira. Why don't we let our children choose their line, their career path? Of course, it's a bad thing. So, Nikuti akuna kusina vanhu vari kushushikana nepfungwa, zvingave kuburikidza nekurasikirwa nehama, kuburikidza nekunetsana muwanano kana mumhuri. Saka nyaya idzi dzinofanirwa kupota dzichitaurwa pese pese panoungana nevanhu, zvichitangirawo kune vechidiki.
Tinotenda. As we look at this issue, society tends to always blame young people in most cases. But from the way you are explaining it, you are looking at it from when they are still at school. What's your take looking at how society then views young people in such circumstances? And how can society support young people to ensure their well-being, to ensure that they don't fall into such situations like drug abuse, sometimes sexual issues and all that?
Alright, so can I be in my own day? You know, to that time, you have an actually like Niki Chaish, Kutobira, Kutobi, Savana, maybe that story to primary level, tichivadzidzisawo zviri age appropriate zvinoenderana nezera ravo maererano nenyaya dzemental health. Takaona kuti kakawanda patinotaura nyaya dzemental health, vanhu vanotanga kufunga zvevanhu vanenge vaakupenga vaya vaya, asi mental health inokava zvinhu zvakawandisa chaizvo chaizvo. As you see, me and your focus say, we may have one in the one also pungwa, but there are many forms of mental health. Saka vana vakatanga kudzidziswawo kubva kuzera rechidiki diki chairo nenyaya dzemental health, ende muchikawo nezvesolf care chaiyo. Solf care kazhinji is one of the greatest therapies or zvinonyanyisa kubatsira panyaya dzemental health, kutongodzidzisa vanhu how to take care of themselves. Kuti tiri nyanyotarisa kumadzimai nemadzibaba ndaakuenda kune vanhu vati kurei vaya, kuti kazhinji kacho tinenge tichishanda zvakasimba tichishaya kana nguva yekumboti ndaakumbozororawo inini kuzorodza muviri vangu, kana kushayawo nguva yekuti ndiri kushandira mari asi rega ndimbotorawo kana
regai ndimbokubata muromo. Pane kola apinda. Alo, mukoma Crispin Mapia, mapinda muchirongwa.
Halo, maswera sei?
Taswera, maswerawo sei. Muri kuiona sei nyaya iri kutaura nezvayo nhasi?
Nyaya yakatiome nemamiro akaita munyika nenzara, mabasa hakuna. Saka ndozvimwe zvinhu zvakuraya vana. Saka zvaigonawo hurumende dai kuti yamisawo mabasa, vana vagone kushanda vagone kuzozviitirawo. Ndoona kuti zvinogona kuti zvishoma zvakaita seizvozvo.
Tinotenda mukoma Mapie. Tichitarisawo zvekare panyaya yevabereki, ndeapiwo matanho angatorwa nevabereki amungada kukurudzirawo vamwe kuti sevabereki vangabatsira sei vana vanenge vakatarisana nematambudziko akadai, kana kuti vana vasawire pamatambudziko aya?
Zvautoda kutoti vabereki vagone kugadha vana vavo nokuvatsvagirawo zvokuvayo zvekuti vana vagone kuenda kunoita zvokukwanisa kuti vakwanisa kuwanawo chouviri, vagone kuwanawo chonzi mari, vagone kuzviriritirawo vakachengetedzwa nevabereki vavo. Zvose maonero angu iwayo.
Aiwa, tinotenda kuti mapinda muchirongwa.
Mutenda.
Sorry, ndambokumisai apo Muzware Chandengenda. Munogona kuendera mberi pane point yamanga muchiri kutaurai?
Zvakanaka. Enda ndichitaura kuti pakuvanhu pakurarama kwedu tinodawo inonzi self care, chinova chinhu chinobatsira panyaya dzeutano hwepfungwa, mental health. I think pakurarama kwatinenge tichiita especially vanhu vakuru, tee tichingofokasa on kutsvaga mari kuti tirarame tiraramise mhuri, asi kazhinji kacho tinozvikanganwawo isusu kuti ndinombodawo nguva yekuzorora, ndinombodawo nguva yekusendawo kamari kandiri kuwanawo ndombozvitsvoirawo, ndinombodawo nguva yekuti kungosununguka mupfungwa. So saka izvozvo zvinoda kudzidziswawo zvekare kubva kuzera rechidiki, kuti munhu anofanirwa kuzvichengetedzawo iye, kuitira kuti ukasangana nemachallenges unongotizoti but ndiri kusangana nechallenji yakati yakati, but ndinokwanisa kumbozvirerutsirawo pfungwa nekumboendawo kana kuti kunzvimbo yekumboti ndinombofara ndakasununguka nemhuri yangu, zvichiita kuti usanyanye kushushikana nepfungwa kakawanda. Saka tinokurudzira vanhu muongorore nyaya dzesolf care kuti ndezvipi zvinhu zvaunokwanisa kuita zvinenge zviri zvekuti iwe uri kuzvichengetedzawo kuti usazonyanya ubatikana nechirwere chepfungwa. So ndikukurudzira kuti vanhu ngavadzidziswe nezvemental health kubva kuzera diki. Munhu ongokura achingoziva kuti ndakafanira kuzvichengetedza, matambudziko anouya hongu, kushaikirwa kunouya, kushaya mabasa, kushaya mari kunoitana mumhuri, asi unofanirwa uine zvinhu zvekuti unokwanisawo kuzoitawo kuti usarambe uchizongofunganya pamusoro pematambudziko aunenge uinawo. Saka self care is very important when we are talking about mental health issues.
Thank you, Ms. Chandengenda. Looking at all this, it brings the question that who is responsible when we are looking at mental health, when we are looking at where situations where children are then blamed for being wayward, young people are starting to do a lot of funny things and all that. Whose responsibility is it to make sure things are done in the right way or to protect these young people? Basa irindela anichaisu.
Thank you so much, Taboka, for that important question. Inini, I believe that it takes a village to raise a child. Mwana aasi pachivanhu pedu, mwana aasi wemunhu mumwe chete. Kana ari kumba kunoko mwana wangu, kana ari kuchikoro, chingava chekuprimary, chingava chepasipasi, chekupreschool, chingava high school, or kumauniversity. Mwana anenge ari responsibility yevanhu vaanoswera navo. Vana vanodzidza kazhinji kacho. Vachiona kubva zvatinenge tichiita sevanhu vakuru kunyanya vechidiki. Saka isusu vanhu vakuru tisu tine responsibility pamusoro peupenyu hwevana kunyanya vana vachiri vechidiki ava kusvika kumateenagers. Kazhinji kacho unotonzwa mwana anenge auya achida kubatsirwa neni womuti iri dambudziko rako raakuda kuti tichitaure nemubereki wako kuti akubatsire unonzwa mwana achieka obva achiti inini mai vangu.
Regai timbokumisai mbichana paita mukoma Tinashe Mupengo vatibatawo vari kusouth Africa. Mukoma Tinashe, mapinda muchirongwa. Hello. Hello.
Hello, hello, how are you?
Tinofara, mapinda muchirongwa, muri kuona sei nyaya yevechidiki iripo yatambudza munyika?
Oh, hey. Tatambura munyika yeZimbabwe, mhuri yatambura kunyika kwedu uku, tasemizvona tatosvizirawo kuno uku, zvinotungamira zvakanaka munyika yeZimbabwe. Especially in terms of mabasa, hey. Zvirikurema.
Tinotenda vamupengo kuti magonawo kupinda muchirongwa. Briefly, as we conclude, Mr. Chandengenda, you can go ahead and conclude muchipedzisa point yamanga muchitaura, and also your last words to the viewers.
Zvakanaka, sezvana ndichitaura kuti zvinotora it takes a village kuchengeta vana, ende kazhinji kacho vechidiki vanotarisirawo kubva kwatiri vechikuru. Saka responsibility yakanyanyira kumiti vechikuru kuti vana vagokwanisa kuonawo zvinhu zvakanaka, hunge vachiona vanhu vakavakomberedza vakuru vavanogara navo o vanoswera navo vachiitawo zvakanaka. Saka ngativewo maexamples kuvana, nekuti dzimwe nguva unoda kuti uchitaura nemwana kuti kumba kwakamira sei, mwana anotoseka achiti mai vangu havatombo hapana zvavanoziva, kana kuti ndivo vanotokonzeresa vabereki vangu kuti ndive ebhuli bhozi vanenge vachirovana pamberi peana, vachitukana pamberi pevana. So ngati isu sevanhu vakuru ngatimekewo shuwa kuti tiri kuchengetawo vana, tiri kukudzawo vana mune nzira dzakanaka, vasingaone tichirarama upenyu hune huchapa, asi vagozoonawo upeku kuzoedzawo kutevedzera zvakanaka zvatinoita. Ndiwo mashoko angu andingangoti ndeyekukurudzira, nekuti kazhinji kacho vana vari kutambura nenyaya dzemental health kunyanya vechidiki ava, especially vari kumahigh school mateenager, inyaya dzekuti vanenge vachiona magariro avari kuita kumba, vabereki vari kushushana, kuparadzana kwevabereki. Asi kuparadzana kwevabereki kazhinji kacho vanhu vanenge vatadzawo kugarisana, ende zvinowanika muupenyu. Asi kana vanhu vachinge vaparadzanawo, panofanirwa kuparadzanawo zvakanaka, muregedza kupesanisa vana nemubereki wavo anenge asingagari naye, nekuti mwana anouya achizotaura zvimwe zvinhu zvakaipa pamusoro.
Thank you so much. Regai ndikumisei ipapo, nguva dzedu ndo dzadyanana, and that brings us to the end of our show. Signing off in Washington, I am Taboka Ncube.